Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 28 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuchimanimani kuManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi. Nevaimbove mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. ZANU-PF yopomerwa mhosva yekupindura munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vashanu vafa nhasi kuchimanimani zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu kunzvimbo yeSkyline. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Motokari yemasoja yatadza kumira ikatsika vanhu vashanu vakafira ipapo panzvimbo yeSkyline muno muchimanimani pavanga vakaungana neuwandu hwavo vakamirira kutambiriswa chikafu icho chavasina kuzowana. Mumwe waona izvi zvichiitika vatichaona chinamira. Vati rori yemasoja iyi yashaya mabhureki zvaitadzisa kumira sezvo mutyairi wemotokari iyi anga achimhanyisa motokari iyi.
Pairo rori repuma remasoja rinonga rabve kusirivha uko richichida irosvika pagomo manje. Ndinofunga mabhureki arusa ngokuti razoende kwene kwaati anhu tizai. Saka anhu azoti panda anga akaungana. Kwakubva iro raende kwende kuchizotorovera paambulensi. Kuitira anhu anga akazare pese apapo apo. Saka anofunga dani kuma 5 here kana kuti anhu angani atizozviona saka hedu kuzwa kuti namba yacho ngeye anhu angani adini ashaika. Asi pafano amwe akakuwara.
Amai Moline Tembo vati vaona imwe chembere ichibuda matumbu mushure mekutsikwa nemotokari iyi uye vati vamwe vakuvara vatakurwa kuendeswa kuchipatara.
Ini ndangoona matumbu angangoripo panze kuti akuputika angotsikwa nemota kwabva aputika matumbu ake kwakuvhurika dumbu rake zvichoperawo zvaangodaro ndomuonero wandangoita vamwe. Ndazonge ndongotizawo ndisingasazivi kuti zvakamira zvakadini ndotiza ndoti hapane zvaitika.
Ana mukoti vedumba riri kushandiswa sekiriniki yakaiswa paSkyline zvichitevera mafashamu eCyclone Idai vaudza Studio 7 kuti vafane vakuvara vaendeswa kuchipatara chechipinge uye vatitinzwe zvakawanda kugurukota rezveutano vaObedaya Moyo avo vatisina kukwanisa kutaura navo pataenda pamhepo. Zvichakadai mumwe wevanga vakaungana paSkyline apa vaZefanaya Mabuka vati vazodzingwa pavanga vakaungana apa vasina kukwanisa kuwana chikafu chavanga vakamirira.
Chikafu hatina kuchiwana. Hatisi kutomboziva vangoti hanzi hati muchimbo dzokerai nekuti paitika dambudziko raitika accident yaitika iyo saka dzokerai henyu kumba. Mozodzoka tichazokutaurirai havana kutaura zuva.
Chikwata chevabatsiri vakabva kuSouth Africa chiri kufamba nembwa chatanga nhasi kutsvaga vanhu vasati vawanikwa chichishandisa imbwa kuti dzifemedze pakange paine vanhu vakafa zvichitevera kusaoneka kuri kuita vanhu vakawanda avo vanonzi vakatorwa nemafashamu aya. Mutungamiriri wechikwata ichi vaJustin Colbert avo vanoshanda nesangano reGift of the Givers Foundation vaudza Studio 7 kuti vachashanda nemasoja pamwe nemapurisa emuno mukuedza kutsvaga vanhu vasiri kuonekwa. Hurumende inoti ichaedza pose painogona napo kuti itsvage vanhu vese vasiri kuonekwa nechinangwa chekuda kuziva zvakaitika kwavari uye kuda kuziva kuti vanhu vose vakaurayiwa nemafashamu aya vangani. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino vanosvika zana nemakumi masere nevapfumbamwe uye vanhu vanodarika mazana matatu havazivikanwe kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 kuchimani mani, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inonzi yabvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbove mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. VaObasanjo vakanyora bhuku reutongo hwejekerere muAfrica pamwe chete nemutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaTendai Biti, vaGreg Mills uye vaJeffrey Herbst. Bhuku iri rinonzi Democracy Works Rewiring Politics to Africa's Advantage. Zvisinei nekumbononoka urongwa hwanhasi, bhuku iri razoparurwa muHarare navaObasanjo navaChamisa pasi peurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reSouthern Africa Political and Economy Series Trust. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana zvavari kuziva pamusoro pekubvutwa kwemabhuku uku sezvo vari kuNamibia, asi vati vachaedza kuti vanzwisise kuti chii chatora nzvimbo. Hatina ukwaniso kutaura navaBiti kana vaObasanjo sezvo vanga vaenda kunoparura bhuku iri kuMalawi. Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe zvaitika.
Haina kuti pakana chikonzero, hurumende yedu haineti nekuputira Zimbabwe mukunyara nekuita zvinhu zvinonyadzisa. Manje manje vanga vachiba chikafu chevanhu chakadhonetwa nenyika rese jekerere kuti chipuwe mavictims ecyclone Idai. Pakudhoneta hapana akambovaona, asi pakuba zvinhu zvevanhu ndoo paunovawana. Munhu anenge ane chake chaanenge agadzira, ivo vanongoziva kuzotora. Vatora mabhuku awa, havana kupa tsanganudzo. Endi zvatishamisa, vatora mabhuku awa abva auya na former president of Nigeria Olusegun Obasanjo na former AU chairperson Olusegun Obasanjo. Akapinda muno hapana kana wehurumende amugamuchira, ada kumuona, ada kutaura naye. Vanhu vasina kana hanya nehistori nerondedzero yeAfrica, asi vanonyepedzera kuda kuziva rondedzero yeAfrica, asi havakwanisi kana kutambira munhu mukuru akaita saOlusegun Obasanjo.
Saka mabhuku aya atorwa panhandare ndege aakuda kupinda navaObasanjo.
Mabhuku ava sezvamunoziva vaBiti navaOlusegun Obasanjo naGreg Mills vakanyora bhuku reDemocracy muAfrica ravari kutenderera pasi jekerere. South Africa vakagamuchirwa nemufaro, vari kuenda kuMalawi vari kunogamuchirwa nerufaro, asi munomu vatorwa sevatorwa, vatorerwa mabhuku, vanyimwa mabhuku avo. Kunyadzisa kwazvo, hamusati tamboona nyika yakadai yekuti inonyadzisa munhu akaita saOlusegun Obasanjo, munhu mukuru kune vanhu vese vari kutonga muno muZimbabwe, munhu akabatsira Africa, vanhu vaidhoneta zvinhu even kunyaya dzerusununguko. Vanhu veNigeria, mukuru akaita saOlusegun Obasanjo ndiani nani arimo muhurumende iko zvino angati angaidzana naye, wokuti paairport paneita vanhu vanofunga kuti vanotorera Olusegun Obasanjo mabhuku. Kunyadzisa pasi rese reAfrica.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevanomwe vafa zvichitevera kutsva kwaitika pachivakwa muguta guru reBangladesh. Vamwe vanhu vanonzi vajamba nepamawindo kubva mu19th floor muchivakwa chemudhaka vachedza kutiza moto wanga uchibvira. Vanhu makumi manomwe vanonzi vakuwara vachedza kutiza moto uyu. Vanhu gumi nevaviri vafa uye vamwe makumi maviri vakakuvara zvichitevera kuputika kwaita bhambu panze penzvimbo yekudyira muguta guru reSomalia Mogadishu. Vaona zvichiitika vaudza Somali Service yeVOA vanoti bhambu raputika pamberi pemusuo wemba yekudyira mugwagwa wemaka awa mukurama ndo rauraya vanhu ava. Bato rezanu PF riri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinge uko kune vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo Tropical Cyclone Idai. Vamwe vagari vekunzvimbo iyi uye mapepanhau akaita seNews Day neDaily News vari kuburitsa nyaya idzi vachiti zanu PF yaendesa motokari nenhengo dzayo kunogovera chikafu uye vanonze vari kunyima vamwe vasiri nhengo dzebato iri. Asi zanu PF inoti iri kungobatsirawo nemotokari dzayo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yezanu PF uye vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda pamwe nemutauriri weMDC kumanikaland vachimirira mutasa central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Vakapa kuuya chikafu munharaunda. Vanhu vezanu PF wakabva wada kuchitora chikafu chiya kuti vaite sendiwo vauya nacho. Dai vakagumira ipapo zvaitova nani. Dai vakatora vachichipa vanhu vese vari kutambudzika tinoti mhosva yavaizova nani. Asi vakanyanya kurwadza ndezvekuti vaakutanga kuti iwewe hausi wekuzanu PF haufaniri kuwana. Namwari namwari padambudziko rakadai zanu PF ngainyarewo ngaizwewo tsitsi.
Vamuponda pindai tinzwe.
Ipapa chiri kuitika ndechekuti MDC yapererwa nekuti ini chandakaona chakaitika nezviri kuitika ndekuti MDC yanga ichitaridzira kuti Zimbabwe ichapererwa iwo wozopinda iwo nekuuya nemadhona because vanozviti ipati yemadhona ndio inofanira kunge ichiuya nerubatsiro chete. Asi wakashamisika kuona zanu PF ichimiramira ichiisa mota dzayo dzakanyorwa zanu PF ndo dzimwe dzaiye maoteren vehicles ma4x4 akapiwa maMP nemaofficials epati akapinda mumusha achibatira kushakura zvinhu. Kubatira kudistributa zvimbo zvinhu zvave nemahelikopta zviya nemagonyeti asi aiperera kusina vanhu. Saka mota dzakapinda kubatsira kudistributa chikafu ichi chekuti handi zanu PF yakazopindei nemota mota dzezanu PF vaida kuti dzikasapinda futi muvanhu motanga kupomera mhosva zvakare kuti zanu PF maona vane mota nyowani asi vanhu vari kutambudzika kudai mota idzi dzashanda dzapinda unobatsira. Saka ibaba vanhu MDC please let us be mature.
Vasaru wakapindai utinzwa.
Tikaramba tiine tsika iri kuitwa nezanu PF kuti vanoramba zvavanenge vange vachiita. Unobatwa muoko wako uri muchigaba chine mabhanzi woti hausiriwe zviri pachena ende havana kuzvitanga nhasi. Zanu PF toziva kuti itsika yavo nguva nenguva. Isusu pakaita dambudziko rekuchipinge chimanimani inini seminyo mutauri weMDC mumanikaland ndakatonyora gwaro randaitokurudzira vanhu kuti rubatsiro ngaruende nekuna honorable sako nekuti ndinozvitambira kuti maparlamentarians nezvisina basa kuti rwebato ripi kana dambudziko rawa vari wani. Saka tisu takatotanga kukurudzira kuti rubatsiro ngaruuye chero naani zvake, tichipi vanhu vawirwa nedambudziko vanhu vemuZimbabwe. Tikatotaura zvakare kuti hurumende inogochema-chema kuti vari kutsvaga mota sei rubatsiro rwese rwu, iye ZANU-PF ine ma4x4 ayakapiwa. Tichiziva zvatiti mari dzakabiwa kana kuna ana Chiyadzwa dzatiri kuchema sevana veZimbabwe kuti kubiwa kuri kunyanya. Asi saizvozvo taakushama kuti hatiri kuchema kuona mota dzeZANU-PF dzakanyorwa ZANU-PF. Asi chindiudza iwewe kuti zvipfeko zveZANU-PF zvinozodikana pakudii.
Vamuponda, ko motokari dzese dzehurumende dzakaenda kupi? Sei bato reZANU-PF rine mota dzakawanda kudarika dzehurumende?
Ai waka blessing. Nyaya iri kuita ndeyekuti hatisi kuti mota dzeZANU-PF dzakawanda kudarika dzehurumende. MP weZANU-PF ane mota yakabva kupati. Saka mota idzodzo ndodzo vanenge vachishandisa dzepati dzakanyorwa kutoti constituency yakati nemota. Saka ZANU-PF sebato rinoshanda nevanhu vakatomobhilaiza maMP ese enyika kuti no, kana uine mota huya tibatsire chi vana venyika vatambura. Uyu vakomrade vati kutaura navo havasi kutaura zvine mafeti. Hatingatichi mhosva yekuti wazopfekere tishiti akapfeka ZANU yakanyorwa ZANU-PF. Asi dai kurudzi pari kunzi kana usina tisheti ZANU-PF hawandi chikafu, ya ndo mhosva yakutaurika iyi. Because zvimwe zvacho zvakutoa kutsvagiridza shuwa kuti wakapfekere hembe yakati uchipa vanhu chikafu. Aiwaka izvozvo ndo zvinoratidza kuti MDC kufunga kwachoka ndekuya kwehumbimbi ndoga kuti kana ndisingatongi ndaiparire nyika yacho zvechikafu zvaita. Kana tabva pachikafu ngatichitose kuti vana vaya vakapwanyira zvikoro zvavakwa mahospital adzorerwa.
Vamuponda, imbotisiyai vapinde vasari wakatipete chirongwa.
Ya tinoda kuti tibatsire vanonzi vamuponda ava kuti ngavanzwisise kuti kune inonzi government policy painenge ichiita urongwa hwayo. Government policy inojekesa pachena kuti zvipfeko zvebato hazvitenderwi. Haisiye kuti ichoisi yemunhu kuti anazvo here kana kuti haana. Hazvitobvumirwi pese panoitwa magovernment programs. Saka kana ari muhurumende mupati inoti iri kutungamirira nyika vasingatozivi mutemo wenyika yacho ndo panototangira matambudziko edu chaiwo. Uyezve ndoda tanzwisise kuti hatisati tabva padambudziko rechikafu. Pane vanhu vasati vawana chikafu. Saka izvi zvaari kuita izvi zvinorwadza kune vanhu vari kufa nenzara, vari kudya magwavha, vari kutambudzika, vari kubika mabhanana. Iye achitudza kuti nyaya chikafu takatopedza nayo, takuenda panext stage. Inext stage yevanhu vari kutora zvinhu zvevamwe.
Zvamuri government program, please. This is a program where everyone is involved. You cannot call it a government program. It's even government. There is no distinct monopoly kubatsira vanhu. My organizations say they are free to go to the ground. Kimimi as even as MDC you are allowed. Hapana kurambidzai, handiti.
Nhengo yeZANU-PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC mudunhu reManicaland vachimirira Mutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu vakawanda vaungana muHarare vachicherechedza mwedzi wekurangarira mabasa anoitwa nevanhu kadzi, vazhinji vachiti zvakakosha kuti paitwe mutemo unoomesera vanhu vasingatevedzeri zvinodiwa nebumbiro remitemo pakuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vataura pamusangano wanhasi vati nyika ine bumbiro nemitemo inosimudzira madzimai asi hapana chido chekutevedza zviri mubumbiro iri. Gweta vachishanda nesangano reWomen's Coalition muzvare Mesi Jaravani vati bumbiro rine zvikamu zvakawanda zvinosungira kuti pave nekuenzana kwemikana pakati pevakadzi nevarume, asi izvi hazvisi kuitika nekuti hapana kuzvipira kubva pane vari pazvigaro.
Saka chatinotarisira isusu kuti tikwanise kutarisa nedambudziko iri, tikwanise kurigadzirisa. Panoda kuva kune kuzvipira kunoitwa nehurumende, kuzvipira kunoitwa naivo vemapato akasiyana-siyana, kuzvipira kunoitwa mupublic sector, muprivate sector nemumabasa chaimo makasiyana, kuti pese panenge pachiitwa pane nzvimbo dzimwe dzinenge dzichida kugadzwa vanhu vaone kuti panoitwa kuti madzimai nevarume vange vachinge vakamirirwa zvakafanira.
Vatiwo handi hurumende chete isiri kutevedza bumbiro, vachiti dambudziko iri riri mudzisvondo. Masangano akasiyana-siyana, makambani pamwe nemayunivhesiti vati sekuona kwavo paramende inofanira kudzika mutemo unotara zvirango zvekupa vanotadza kutevedza bumbiro nemitemo inoenzanisa mukana pakati pevakadzi nevarume.
Pange panodiwa mutemo unogadzikwa unenge wakamirira nyaya yegender parity, uchinatsokutaura masteps sekuti kana pachinge paitwa maappointments anenge asiri kukurudzira gender balance, chii chinoitika kumaappointments iwawo? Anonzi ari pamutemo here kana kuti anodeclarewa kuti haasi pamutemo? Vanhu vanogona kuita sei kana vachienda vachinoendawo kumatare dzimhosva vachimhanya nenyaya yekuti aiwa paita maconstitutional rights atsikirirwa, zvinenge zvichizofambiswa sei? Izvozvo zvinogona kubetsera vanhu panyaya yekuti tione kuti gender balance ingatevedzerwa sei.
Mumwe wechidiki anorwira kodzero dzemadzimai zvakare achiita zvidzidzo zvemutemo muzvare namatai kwekweza vati hazvivashamisi kuti hapana kuzvipira pakuenzanisa mukana nokuti varume havadi kurasikirwa nemasimba.
Varume vane zvakawanda zvekurasikirwa nazvo nenye pakana tikaisa that balance to say it's a 50-50. Because men ndo vanga vachienjoya mabenefits at the patriarchal system. Ndo vanga varo vari kupfugamirwa nekuombererwa nekuitirwa zvinhu. So you would realize kuti because there are more men who are in power, they are very reluctant kuti vaite sei vasiyewo vakadzi vachiwanawo that 50-50, because it means losing power.
Vati vakadzi nevarume vanofanira kushanda zvakasimba kuona kuti mikana yaenzaniswa sezvo kutadza kuita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo yenyika.
So we have to put pressure, men included, women also, putting pressure kuti tirikukumbirawo kuti zvatakanga takanyorerana pasi makatidedza kureferendum tikaenda takanosunga mazambia nemadhuku tikaswera tichitsva nezuva tichivhotera izvozvo zvatanga takawirirana zviya zviya, because that is the social contract kuti you must account to the people.
Mukuru wesangano reHelpline Zimbabwe iro rinoshandira kudunhu reMashonaland Central, amai Eunice Hove vaudza musangano uyu kuti kunyange hazvo bumbiro rakanaka chose panyaya yekusimudzira madzimai, bumbiro iri harizivikanwi kumaruwa.
Asi ndichitora inini semuenzaniso nekwandinoshanda kuMashonaland Central, unoona kuti madzimai aikoko haana, ane nzara information wongu. There are provisions for them to better themselves, but the information is not cascaded to the grassroots, and that inhibits the balance for better for the women in rural areas.
Vatikana madzimai akaziva mutemo anokwanisa kurwira kodzero dzavo zvine simba. Musangano wanhasi waitwa senzira yekucherechedza kukosha kwemadzimai National Women's Month, uko kunoitwa muna kurume gore rega rega. Musangano uyu waitwa pasi pedingindira rekuti hashtag balance for better, uye wange wakarongwa neStudio 7 ichishanda nemedia center. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudya.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba vari kutungamira chikwata chine vamiriri vemapato ane nhengo mudare reparamende chiri kushanya kuSouth Africa kunodzidza nezvemafambisirwo esarudzo kubva kusangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi reIndependent Electoral Commission of South Africa. South Africa iri kugadzirira sarudzo dzayo idzo dzichaitwa musi wa8 Chivabvu gore rino. Vari kumirira mapato avo vari muchikwata ichi vanoti vaDouglas Mwonzora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vamunyaradzi Paul Mangwana veZANU PF, vaObert Gutu veMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, vamasango Matambanadzo vebato reNational Patriotic Front, vaTemba Muliswa ava vakazvimirira, pamwe nemamwe makomishina eZEC anoti vaQubani Moyo navaUtoile Sligwana. VaGutu vanoti chikwata chavo chadzidza zvakawanda kwazvo kubva kukomishini yesarudzo yemuSouth Africa iyi mumazuva maviri avari munyika iye. Zimbabwe inotarisira kuzoita sarudzo dzayo muna 2023. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu pamusoro perwendo rwavo.
chiri kuno ku Centurion ku South Africa kwatanga tiri pa atingangoti muchirungu study tour ye IEC Independent Electoral Commission ye munomu South Africa tanga tiri delegation ya vanhu vakati wandei kubva ku Zimbabwe chinangwa chedu chokuya kuno changa tiri chokuti tidzidzewo nokuonawo kuti ve Independent Electoral Commission yomuno South Africa vanombozvifambisa sei sezvo ivo vari kugadzirira kuita maelections avo musi wa May 8 gore rino. Saka yanga iri tour yekuti tidzidzewo tadzidza zvakawanda vachititaridzawo zvavanoita kugadzirira kwavanoita vachititaridzawo zvose nezvokuti kana bamuso kuvhota vanhu vanenge vachivhoteswa sei nyaya yekuti kana maresults achibuda anenge achizotumirwa kumasenders anozenge achizopatsanura kana kutepfenyura maresults nenzira dzakaita sedzipi. Saka tingangoti tadzidza zvakawanda zvokuti patapedza zuva rechipirira nhasi tanatsonzwa kugutsikana kuti kufamba kwataita kuuya kwataita kuno kwativhura pfungwa nekuti jekesa nezvimwe zvatasingazivi taakuziva.
Vazhinji vangada kuziva kuti zvinobatsira nyika nenzira ipi. Tichiona kuti Zimbabwe inotozoita sarudzo muna 2023, imi muri kuenda kunodzidza zvinhu izvi nhasi.
Zvinobatsira nyika zvakanyanya. Ndonga ndoda kuti vatereri vanzwisise kuti nyaya yemaelections muchirungu vanoti ivo election haisiri an event, it is a process. Ndoona sokuti ndodambudziko ratinowanzokusangana naro muZimbabwe kuti tinongozoti kana pane zuva ratarwa rokuti maelection achaitwa musi wakati ndopatotanga kuda kumhanya mhanya kugadzirira kuti zvinhu zvose zviripo here, maballot paper achazenge achigadzirwa kupi, masecurity features acho anenge akambomira sei nezvimwe zvakadaro, code of conduct dzevanenge vachikwikwidza dzinenge dzichizogadzirirwa sei. Zvino nguva zhinji tinoona kuti tinozopinda maelection tisinawanatsogadzirira. Saka izvinobatsira pakuti 2023 tingangoona sokuti kure, asi haandi kureba nokuti election iprocess haisi event.
Vagutu, chinonyanyonyunyutwa nacho musarudzo dzemuZimbabwe kupindira kwavanoti kunenge kuchiitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika mukufambiswa kwebasa neZimbabwe Electoral Commission, zvinhu zvokuti kana dai makaenda kunodzidza kune vamwe hamugone kuzvimisa izvozvo, zvingagadziriswa sei?
Izvo ndo zvimwe zvatibatsira nokuti ndataura ini kuti pane vamiririri vemapato ari muparamendi, ini ndandakamirirawo MTCT. Izvo zvatipa mukana wokuti tizivane, tikurukurirane titi kana zvatigadzirira maelections tisangoita zvimwe nguva zvokungofungirana, nokuti tee tisina kuwana mukana kana kuti mikana yekugara pasi tichionesana. Saka izvi tatozoona kuti muSouth Africa ndo zvavanogara vachiita, mapati chero anokwikwidzana vachionesana vachiita yanonzi maliaison committee kumusha tinawo kuZimbabwe, asi nguva zhinji maliaison committee yedu anowanzogara kuita misangano kana election yava pedo. Zvinowo kuno kutaona sokuti vanotogara vachionana vachitaurirana nguva dzose.
Vanga vari vaObert Gutu vari kumirira bato reMDC inotungamirwa namuzvaro Thokozani Kupe, vari parunhare kuCenturion kuSouth Africa neStudio 7. Tereri musakanganwa muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa necyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuChimanimani mudunhu reManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbo vemutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. Zanu PF yopomerwa mhosva yekupindira munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinge. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tinokupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VO.